Kwasha Shukuru of bringing the embassy kune community ya Mazimbabweans. You know, as part of our diaspora engagement. Takatirishida uti wafile comfortable ne embassy yavo, you know, and to explain kuti my functions the embassy akamira sei. We are there not just to process documents, but also to share information on investment opportunities in Zimbabwe, among other things.
Muruku tarisira kuti muchange muine vamwe here vanobva kuembassy yenyu vachange vari kutsanangura mabasa amunoita.
Oh, hongu, ndiri kuya neembassy yese kuti tiite tisangane nemhuri yeZimbabwe. Tibvise kana paine kakutya kana kakunyumwa kana chingave chii chinotadzisa kuti tiite mubatira pamwe. Toda kuti tizvigadzirise izvozvo.
Vanhu vazhinji kubva munguva yapfuura havanyatsonzwisisa kuti embassy basa rayo chaizvo nderei. Munganyatsotsanangura here embassy ine chekuita here nezvemapato ematongerwo enyika?
Embassy inomirira mhuri yese yeZimbabwe. Hazvina basa nekuti uri bato ripi, ringave rezvematongerwo enyika kana remachechi kana chii. Embassy ndeyemunhu wese weZimbabwe. And tirisida kuti tibatsire kumirira even marights emazimbabweans muno muUnited States. Kana paine zviri kuitwa zvinombunyikidza marights emazimbabweans nehurumende yemuno, tirisida kuti tizvizive kuti patinotaurawo nehurumende yemuno tichinge tichiisa pamberi marights and ma interests emhuri yeZimbabwe.